Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 22 mbudzi 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti kana hurumende ichida kuona makambani akazvimirira achivakira varombo dzimba dzavanokwanisa kubhadhara, inofanirwa kubetsera makambani awa kwete kungotaura chete. Vajobskala vanodoma vaObed Masaraure kuti vave mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mukuumba sangano rekubatanidza vanhu munyika reJobskala Solidarity Chapters. Masangano anorwira kodzero dzavanotengesera mumigwagwa anoshora hurumende pamusoro pekuvarambidza kutengesa zvinhu zvavo mukati memaguta ose munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vanoti mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekuti vano vakadzimba vakazvimirira kana kuti land developers vanofanirwa kuvakiravo vanhu vasina mari zhinji dzimba dzekugara mashoko makukutu chose. Vamunangagwa vakapa kurudziro iyi nemuvhuro kuvanhu nevakuru vemakambani anovakadzimba pavakanga vachiparura chirongwa cheWest Prop Millennium Park muHarare chinokosha zana remamiriyoni emadhora ekuAmerica. Vangwenya vanoti izvi hazvigoni kuitika pamusoro pezvikonzero zvizhinji zvinosanganisira kushandisa mari yekunze uye kudhura kunoita zvinoshandiswa pakuvaka dzimba.
Chatinoziva ndechokuti vaKen Sharp munhu wemusangano wezano uye munhu uya ane nhoroondo isina kuti twasu, asi nyaya yekuvaka dzimba idonzo mhenyu. Ichokwadi kuti kune mamiriyoni akati kuti evanhu vari muHarare vane tumari tushoma asi vachida pokugara. Saka nyaya iri kutaugwa iyi navamunangagwa isvinu, mitemo ikarerutswa maererano nekuvaka dzimba zvichaita kuti dzimba dzichipe uye pave nematitle deeds anofambirana neyatinoti sustainable living.
Zvinogoneka here vangwenya? Chii chingazvitadzisa?
Handioni zvichigoneka nekuti kushandisa maUS dollar wapiwa chikwereti chokuvaka yatinoti mortgage muchirungu iyaya zvinoremera munhu wese, kunyanyanyanya varombo. Zvinhu zvokuvakisa zvine dhura uye ukataura namalocal authority kana maproperty developers vanokutaura kuti anonzi mainfrastructure cost, zviya zvedzimba, migwagwa, masewage, zvinodhura. Vanhu vakaita sina Ken Sharp vanoda mari yavo ikurumidze kudzoka. Saka malow income housing units anoda tingangoti mapension funds nemamortgage finance banks akati kuti.
Saka sokuona kwenyu zvingafambiswa sei izvi?
Chandiri kunyatsoona pavahwande izvi zvava kutoda atingangoti mabuilding consortiums. Makambani akati hwande akabatana oitwa inonzi underwriting nana World Bank kana kuti vana Old Mutual. Izvi kuitira kuti mari dzezvikwereti kumamortgage loan andataura aya kana kuti mainfrastructure development costs, mainterest rates acho zvinobhadharwa kuti mari idzoke zvinenge zvakati dzikei nekuti anenge ari malong term loans. Ndo zvandiri kunyatsoona kuti zvingangoita.
Vangwenya, iyi ndiyo nzira yokubetsera vasina mari yakawanda vasina pokugara here?
Iyi nzira iri kutaurwa na Ken Sharp haingapedzi nyota yedzimba dzevarombo. Iri yatinoti muchirungu elitist uye inzira inofarirwa navanhu vashoma shoma vane mari svinu. Saka iye Ken Sharp wachezo waki anuziziwa. Kudai za wa mnanga kwa kuboro dele West uko wachi achiwa pasu dina zwa kasa ini wa mazita. I public relations ya mchirungu.
Maka tarisa mamiru akaita zunu kushika parizino. Vanu wa jinji iwa chinete kanepe kugara. Munoti iwa angwenya.
Tandinga taura pamsoro enya ai iwa wande. Ngati rangarirei kutikune vanu wanosika kana kuma 2 million chayaku chayaku marukishen emu Zimbabwe. Vasina ma title deeds asibaka garabari mzimba dzacho kubva 1970 kokoko saka ukaona futi kune rimwe gwanda musaira revanhu vari muma informal settlements kunona regularization apa ndikurura nzvimbo dzakaita sana Epworth vana Solomio vana Hopley vana Eastview saka na vanamuna vamunangagwa kana vane shungu dzekuti vagari vemadhoroba varombo vave nemisha ine ma title deeds aiwa vasatambirei kukoka kuna na Borodil West. Ngawa indi iko kudzimba zandata wala idzo zoizo. Nekuti ndoo kune ya tinoti agent need mchirungu.
Vanga wari nyanzwi mneza matongero enyika. Wari Joyce Ngwenya. Wari paru nareko Harare ne Studio 7. Tina kupanisa kunzwa divire uru mende panyaya iyi. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi vaObed Masaraure vanoti vatambira chikumbiro kubva kuna vajobscaler vari kukurudzira kuti vaMasaraure nevamwe vaumbe jobscaler solidarity chapters chirongwa chekubatanidza vanhu mumisha mumigwagwa nemumaguta enyika. VaMasaraure varatidza Studio 7 gwaro ravanoti rakanyorwa navasikala vachikurudzira vaMasaraure nevamwe kuti vaumbe nzvimbo dzekukurudzira kubatana kwevanhu munyika. Gwaro iri hariratidzi zuva rakanyorwa tsamba iri. VaMasaraure vanoti vatambira kudomwa navasikala kuva mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa iri kana kuti organizing secretary vachiti vachasheedza vanhu kuumba kanzuru ichafambisa basa iri vachiti pari zvino mutevedzeri wavo ndiva Emmanuel Stima. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe rondedzero yavo.
Nyaya yava jobscaler inyaya inorwadza kwazvo. Murume ane mhuri ari agara mujeri kumazuva andarika 530 vana vachitadza kuenda kuchikoro low film yake ichiparara vaanoriritira vese vachifane nzara mobilism wa Ali asati avigwa nanhasi anove akapondwa achipondwa nezvematongero enyika. Saka tikaona vasikala vachiri mujeri Zimbabwe haifanhi kunge yakanyarara nekuti kugara kwavamusikala mujeri kunosvibisa matare edu kuti ari kutadza basa, kunosvibisa demokrasi yedu, kunoratidzawo kuti maZimbabwenzi hatina kubatana kuita chirwirangwe kana mumwe wedu abatwa. Saka basa ratapiwa navasikala ndire kuchiunganidza nyika yese muvillage yega yega mustreet mega mega kuti vanhu vabatane vataure nezwi rimwe chete vachiita ruzha. Ruzha rwatakamboona kuSouth Africa vaMandela vari mujeri vanhu vachivava kuti vaMandela ngavabuda havana mhosva kusvika apartheid South Africa yaforswa kuvasunungura kuvarelisa ndo ruzha rwatiri kutarisira kuti rutange muZimbabwe nekuti vasikala havana mhosva yavakapara is just a political leader vane kodzero yekurwirawo mapolitical rights avo vane kodzero yekumiririra vanovasarudza sekusarudzwa kwavanga vakavaitwa kuzengeza.
Saka semukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa rejobscaler solidarity chapters chii chamunotarisirwa kuita vaMasaraure?
Task yekutanga yandapiwa ndeyekuseta jobscaler solidarity council. Solidarity council ichangi ichizoenderera mberi nekugadzira mamwe mastructures nyika yese esolidarity navasikala yochizotanga national campaign. National campaign yatiri kutanga iyi ndeyekuti vasikala vasunungurwe, judiciary yedu ngaisunungurwe, mapolitical prisoners ese ngaasunungurwe. Tinoramba tichishoropodza vaEmmerson Mnangagwa kutsa constitution nekuchora constitution vachigorwisana nekutandarisana nekutora simba kutiriveravo vachinyima vanhu kodzero freedom of association and assembly zvatichange tichidimanda kuti vanhu vane kodzero yekuassociata nevanhu vavanoda.
Va masaraure. Vanenge vachirwira zvinangwa zvesangano reJobs Color Solidarity izvi ndivanani?
Tinonge tichiita kurwa uku tiri nevana vese vemuZimbabwe. Hazvisi partisan zvinhu izvi, ndezvevana vemuZimbabwe. Ini tinotarisira kuti ichave platform of convergence yemunhu wese, vanhu veCCC, vanhu vapi, chero vamwe vari kuzani chaivo vanobhiliva kuti constitution yemuZimbabwe iri sacred, haifani hunge ichibvarurwa. Vanobhiliva kuti kodzero dzevanhu sikurwirwa kusununguka, hondo yerisununguko yairwirwa kodzero dzevanhu kuti dzisarambe dzichityorwa. Chero vari vezanu tichange tichishanda navo veCCC, tichange tichishanda navo vemachechi, vecivic society, mastudents. Pari zvino tatoisa president weZimbabwe National Students Union vasitima, Emmanuel Sitima, kuti vashande sa deputy organizer vachiita zvecommunication royo basa ravachatanga pashure apo, nekuti toziva kuti mastudents ane basawo rekuorganiza all the young people kuti vange vari active vachidimanda Zimbabwe yavo back. Zimbabwe basi kuvekwa chisikala mujeri ndiko kumwe chete kusungwa kwaitwa Zimbabwe, ichipambwa ichiiswa muhomwe nevanhu vashoma, ruzhinji ruchishaya chekudya, ruchishaya kana mukana wekutaura kuti tafa nenzara. Saka tinoramba tichiti free we were now free Jobs Color. Jobs Color is innocent. Ngavabude vadzokere vasangane nemhuri yavo.
Avo vange vari vaObed Masaraure vari panhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kutaura nerimwe remagweta avasikala kuti tinzwe nezvenyaya iyi, sezvo vasina kuzokwanisa kudaira nharembozha yavo. Sangano reInternational Cross Border Traders Association rinoti harisi kufara nezviri kuitwa nehurumende zvekurambidza vanotengesera mumigwagwa kuti vasatengesera zvinhu zvavo pakati pemaguta ose munyika. Zvichitevera kupararira kuri kuita chirwere chekorera munyika, hurumende yakarambidza kuti vanhu vatengese zvinhu zvavo mukati memaguta. Mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti vanotengesera mumigwagwa havasi ivo vanoparadzira korera, vachiti vazhinji vakavaka misha yavo nekuendesa vana vavo kuchikoro nebasa iri. Naizvozvo hurumende inofanirwa kuvarega vachiita basa ravo.
Sangano reInternational Cross Border Traders Association tine kugunun'una kukuru nekudzingwa kuri kuitwa, urongwa hwekudzingwa hwehurumende hwekuti vese vanotengesera mumigwagwa kunyanya mumadhorobha vange vachidzingwa. Tinoona kuti zvinhu zvatinotenga kubva kunyika dziri kunze kweZimbabwe zvinhu zvinenge zvichizotengeswa mumigwagwa imomo, uye vamwe vanhu vane makore akawanda vayarutsa mhodzi mhuri vachishandira mumigwagwa imomo. Naizvozvo havana kumwe kwavanokwanisa kuti vatengese. Naizvozvo hakuna kumwe kunowanikwa vanhu vakaungana kwekuti vakwanise kunotengesa. Tinoona kuti hurumende yakazama muna Simon Mazorodze nechepaseri pechikoro chechitsere mumbarapo kuti kunge kuine misika, asi tinoona kuti haisi nyaya yekutsvagira vanotenga nekutengesa chete, inyaya yekuti vanozotenga vacho vanokwanisa here kuti vange vachienda ikoko, sezvo vanhu vanenge vachida kungobatanidza zvinhu pamwe chete vakapinda mudhorobha vobva vatenga, anotenga kadomasa, anotenga kahembe, zvongoitwa panzvimbo pamwe chete. Zvinozooma kuti munhu arida kunotenga hembe yedhora okwira kombi kana kuti muchovha $2 kutanga rinotenga chinhu chedhora, zvinenge zvaoma. Zvoreva izvo kuti vachasara vasina cheuiri, vachasara vasina chekubata, vana vachapindwa nenzara mudzimba nekuda kweizvozvo.
Saka vaJuru, munoti kuhurumende pamusoro penyaya iyi?
Tinokurudzira hurumende kuti dai zvaikwanisika nekuda kwechizvirwere zvakaita sekorera izvozvizvi, dai vagona kuita matanho anoita kuti vanotenga nekutengesa vange vachiita utsanana vari panzvimbo dzavo idzodzo, matanho akafanana nekunge kuine zvimbuzi nzvimbo imwe neimwe. Hurumende inokwanisa kuisa zvimbuzi zvinguva pfupi, kune zvimbuzi zviriko zvenguva pfupi zvekuti zvinokwanisa kugadzikwa munzvimbo dzakasiyana siyana. Nyangwe izvo zvimbuzi zviriko zvachona tinoona kuti zvinhu zvimbuzi zvinoripwa zvekuti unofanira kunge uchiripa kuti upinde muchimbuzi. Zvinhu zvekuti munhu anotenga nekutengesa haakwanisi kuti ange achipinda muchimbuzi chinoripiswa achiripa mari, sekuti mari yavanowana ishoma chaizvo kuburikidza nekutenga nekutengesa. Naizvozvo kana uchinge wave kutobva ripa chimbuzi zvinenge zvazochitiomei chaizvo, nekuti kana kudya chaiko vamwe vanouya vaine mbuva dzavo vachiitira kuti vasanyanya kushandisa mari yavanenge vatengesa.
Chii chamunoda kuona hurumende ichiita apa vajuru?
Hurumende ngaingoita kuti pange paine zvimbuzi zvisingaripiswe, zvimbuzi zvenguva pfupi zvekuti zvibatsire panyaya yechirwere chingave chiriko. Hurumende ngaisauya nematanho anorwadzisa uye anorombokesa avo vanotenga nekutengesa. Ngave nematanho anoita kuti vanhu varambe vachiita mabasa avo uye utano huchiramba huchichengetedzwa.
Avo vanga vari mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vaJenfan Muswere vanoti kurambidzwa uku ndeimwe yenzira dzehurumende yokumisa kupararira kwekorera. Vagari vemamutare vari kugara vakabatira urawo mavoko vachityira kutapurirwa chirwere chekorera nekuda kwekushomeka kwemvura muguta iri. Mvura iri kunetsa muguta iri nekuda kwezviri kugadziriswa kunobva mvura iyi kuodzani, izvo zvapa kuti kupomba kwemvura kuendesa kwamutare kumbomiswa kwemazuva ane chitsama. Mutori wedu wenhau Sydney Saizi anotipa nyaya iyi.
Mvura iri kunetsa muguta iri nekuda kwezviri kugadzirwa kunobva mvura iyi kuOdzani River, izvo zvapa kuti kupombwa kwemvura kumbomiswa kwemazuva akati kuti nezuro ranga riri zuva rechina vagari vasina mvura yemupombi. Mumwe wevari kutyira utano hwavo ndimukoti Justina Mauchi, avo vanogara mumusha weHobhaus. Muzvare Mauchi vanoti vakawanda vari kuchera mvura munzvimbo dzisina kuchengetedzwa dzakaita senzizi, matsime uye nemunoungana mvura sezvo kuchangobva kunaya.
Tine mupostuma hamuna mvura. Kushaikwe kwemvura itori dambudziko nekuti zvezvi tasaita nhasi ratoedhefo kusina mvura. Saka kushaikwa kwemvura kunotinetsa kuti matoilets izvizvi kutengwa mafruits akaita sekuti mazhanje, mango zvinenge zvichida kugezwa. Saka unozotopedzera vana kana vanhu vakuru chaivo vakungodya zvakadaro. Ndo zvimwe zvinhu zvinozoita kuti korera iwande, sezvo korera irimo munomanika toita kutotyira upenyu hwedu.
Mumwe mugari amai Lucy Marange vanoti zvirinanei kuti vashaye zvavo magetsi pane kuti vashaye mvura, kunyanya kuvana vacheche vanenge vachida kuonekwa kuti vakashambidzika nguva dzose.
Kuenda kwekuita mvura mazuva ano kunokanganisa utano hwevanhu nekuti mvura yakakosha. Kutoenda kwegetsi kutorinani pane mvura nekuti mutoilet kuti mugare musina mvura kuflasha ana akapinda mutoilet zvinonetsa. Nevane vana vacheche vanenge vachikanganisika mapamba nekuti anga ngodhamba kwese pese. Saka korera inoramba ichidini, inoramba ingoriko ichingodii, ichingoita korera.
Ambuya Charlotte Bangano avo vanogara mumusha mukadzi kuno kwamutare vanotiwo kunyangwe mvura ikatanga kupombwa dambudziko guru nderekuti mapaipi akachembera ayo ari kugara akaputika nguva dzose.
Mapaipi ndo aeka mapaipi, saka arongobhesta bhesta pese pese tichishaya mvura. Saka dai ambogadziriswa mapaipi ya tinongochera. Tine dambudziko remabhaketsi mashoma, saka tinenge tichingocherawo tichindoitorawo kure.
Mumwe mugari anotengesa michero muguta amai Tateta Musabayana vanoti kushayikwa kwemvura kuvatemesa musoro sezvo nguva nenguva pachidiwa kuti vatengi vatange vageza maoko avo uye nemichero yavari kuda kutenga.
Ndiringa pakuti kana kusina mvura sesusu tinotengesa tinenge tichida mvura yekuti vanhu vageze maoko, vageze mango vasati vadya. Saka zvakutotipa matambudziko ekuti titsvage mabhaketi ekuti munhu akatenga kana iri mango obva ageza maoko, kana ari maapples obva ageza maoko. Mari yachekuti titenge tinenge tisina, kadai tangopiwawo mabhaketi ekuti tiise pamusi.
Asi mutorere wekanzuru yemutare vasipreni mutiwi vachinyora padande mutande rekanzuru yavo kuvagari nezuro vakati basa rekugadzirisa kunobva mvura riri kutarisirwa kunge rapedzwa chero nguva svondo rino. Vayambira kuti vagari vashandise mvura zvine hungwaru uye vane zvekucheresa mvura zvinozivikanwa nekuti mabhauza avo vanokwanisa kuwana mvura iyi pamutare Fire Brigade pachena. Vamutivi vati panguva ino vanhu vasaungana sezvo zviri kukonzera kupararira kwechirwere chekorera. Chirwere ichi chabata vanhu vanodarika zviuru zvitatu mudunhu reManicaland kubva zvachakatanga muna kukadzi. Vanhu vanodarika zviuru zvisere vabatwa nechirwere ichi munyika yose uye vanhu zana nemakumi mashanu vanonzi vafa nechirwere ichi munyika yose. Asi mamutare pachipatara chemutare Provincial Hospital icho chava kuzikanwa nekuti Victoria Chitepo Provincial Hospital pane murwere umwe chete arapwa nechirwere chekorera. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Sydney Size.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, Zimbabwe Republic Police yambomisa mutambo wekupa zvitupa kumapurisa matsva kana kuti pass out parade pamusoro pekushayikwa kwemauniform emapurisa awa. MuNewsday makare, mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaPaul Zakaria vanoyambira varimi kuti vagadzirire zvakakwana mwaka wekurima vachiti kugadzirira uku hakufanirwi kuva zvekumirira zvikwanisiro kubva kuhurumende asi kunofanirwa kukwanisa kuzvitengera zvikwanisiro. Sangano reAfrican Union Inter-African Bureau for Animal Resources rakabatana nesangano reBill and Melinda Gates Foundation nezuro rakaparura chirongwa chokufidha zvipfuwo. Chirongwa ichi chichabetserawo mukunzwisisa zvakakonzerwa neCOVID-19 nezvinokonzerwa nemamiriro ekunze nezvimwe. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Musi ama dzangu zvinoitika paZimbabwe zvakufanira kuti vamwe vanhu vanyare zvishuwa, vamwe vanhu vanyare kunyara chaiko chaiko. Esadaki vavava veyu kusvika kupipo yese kuku vanofanira kunyara. Yes, tinokonewa semaZimbabwe nekuratidzira nokuita zvinhu zvose, asi kuti vanozviziva nyaya yedu kuti tinotaurawa namukomana nonzi Munangagwa uyawo. Saka vafanawo kuti vachinzwo vagonyarawo zveshuruwa. Takamboita mahashitegi mahashitegi, hapana chakabuda. Saka yeshi vakufanira kunyara. Kuponda munhu zvakadaro vorega kusunga munhu zvakaoma. Murambe majobheka.
Tinokutendai weStudio 7 nekutipa chokwadi. Munotipa aiwa, munotiitira sanike pana ngoma ino dzakandimira paaiwa. Mese zvenyu nana Blessing Zulu, mese munoita munotiitira zvakanaka. Tinonzwa kufara kana tichiteerera Studio 7. Rambai makadaro, rambai tichienderera mberi. Taitakasara takarasikirwa tichipfikidzirwa kuti haifani kuteererwa. Takuzondoi nechokwadi chese, saka hatitogoda kurasikirwa nezvirongwa. Aiwa rambai makadaro, tiri kuno kumudzi kwamutoko.
Tashungurudzwa mukati meZimbabwe, tashungurudzwa chaizvo. Vanhu vangatambura kuti kwai nhaye Munangagwa ari kuya akainde panyarara asi kubatika asi kudii. Akamboenda kunobikwa, achambonobikwa. Iyo nyoka yatogara akatakura iyo muhuro make ichioneka sesikafu inotipofumadza vanhu vesadhaka, ichipofumadza everyone anenge angosangana naye. Tashaya chokutaura, ndiwe amboenda kunobikwa because auna zvinhu asina kumira zvakanaka. Saka iyo ati bheta ndimbonobikwa futi pamwe zvingamuitira. But izvinezvi Mwari vakamira hazvigoni, izvina hazvitogoni zvachose. Haichashandi nyoka iyoyo.
Naimi vanhu vevivivi, vanhu vana tanonoka wandi nanani nanani, mese muri unoshanda ikoko handigoni kutaura. Munhu anonzi Chavanguyu ano araitireite iri munjiri make ndikumbirwa kubvunza izvozvo ndikumbirwa kubvunza kuti araite iri munjiri dzake.
Alo pasidio 7 apo muri sei zvenyu kuri sei koko kwamuruko inini vozangotobva muharare umu ndakanichida kuti ndichitaura ndichiti ko vanhu vetriple C chaka zvakaipeiko kuti vanhu tirigidze kudamba pre-election triple C ngairambe izvozvo kusvika avatiudza kuti avanhu ava vakaurayiwa nani kana vasina kutiudza munhu akaurayiwa nani kasi tirigidze vanhu pre-election.
Awa ndinokutendai zvikurusa pamwe nainterviewer vamakuhu panyaya yezvezvicherwa. Ndinonzwa kufara sezvo munhu anokwanisa kunyatsotaura asina kwaakarerekera kana kutya achitaura kubiwa kuri kuitwa zvicherwa zvedu. Totipfuurepo panyaya yekubvunza pane zvemutemo vamagugu vahwandi tinokumbirisai kuti mumbotidaidzira muzvinafundo valavhumo madhuku kuti vari kuzvionawo sei mami zviri kuitwa navamudhenda pamwe chete nezviri kuitwa navachabangu kusisi. Ndo munhu andinoshuvira kuti deni mukandibvunzirawo nevanoziya nezvemutemo ndingafare ndikanzwa minduro yamadhuku panyaya yenyaya mbiri dzandataura idzi.
Pastudio 7 makadii pastudio 7 uyu munhu anonzi Chabangu uyu waneta Chabangu ende iye ari kushandiswa nezanupf ende kumatare kuri kuendewa kumakoti iye Chabangu anenge achingohwina anenge achingonzi ariright zvinoreva kutoti makoti acho anototonge nhau atori nesaidi saka uchabangu uyu uri kumwana zanupf zvinhu zvingori pachena kuti zanupf zvainongoita kana takuenda kumaelection tangobva kumaelection ikaona kuti pati yasimba inotsvaka chinhu chokuti iona kuti ingarwisana sei nepati ndozvayakaita futi payapa ikashandisa futi ana monzora nabiti akatora futi zita repati iye zvimwe futi zveana uchabangu ada futi zvechabangu kutore futi zita repati manje president Nelson Chamisa pati iyi this time musachinja musatenda kuti pati itorwe kana kuti muchinje zita repati hazviko izvozvo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dare remakurukota ehurumende yeIsrael akatambira chirongwa chekumbomira kurwisana neHamas. Chirongwa ichi chinoti pachambomiswa kurwisana kwemazuva mana apo Israel icharega kurwisa muGaza. Ukuwo Hamas ichisunungura makumi mashanu evanhu mazana maviri nemakumi mana vayakapamba. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvake zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti kana hurumende ichida kuona makambani akazvimiririra achivakira varombo dzimba dzavanokwanisa kubhadhara inofanirwa kubetsera makambani awa kwete kungotaura chete. VaJobs Scholar vanodoma vaObed Masaraure kuti vave mukuru anoona nezvokufambiswa kwebasa mukuumba sangano rekubatanidza vanhu munyika reJobs Scholar Solidarity Chapters. Masangano anorwira kodzero dzavanotengesera mumigwagwa anoshora hurumende pamusoro pekuvarambidza kutengesa zvinhu zvavo mukati memaguta ose munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezvi zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muna Chris Gande nenhau dzeEast Ndebele.